accept to give
May Records.
Yeah, Mr. Creator. Chama Breezy Shaka. Ndangarione shungundo zaitwa ndizikame. Ndicha kusaize andicha zvipame. Ndinorasika njeregana usipoiwe. Rudo seukamarike zvene sipo. Kukosha mupenyu wangu uri chipoiwe. Ingawani rudo ndinaru. Never wanna see you crying. Ndichade ushungurudzike mudzimai. Chengeta rudo ru baby rusaparare. Ndichakubata boy we no more worry. Pandinodona mpiwa wangu undikame. Ndaiva simseka zindo dondi pasi. Ndide Umwana skana ndide. Ndide Umwana skana ndide. Usambovada Mwari nesu wanga anechinangwa. Nasi usikwa siku neza mangwana. Nogudakani, nogudambikani. Bimbande nigani usambovada. Mwari nesu wanga anechinangwa. Nasi usikwa siku neza mangwana. Ndide Umwana skana ndide. Ndide Umwana skana ndide. Ndichakusaize andichazvipame. Ndinorasika njeregana usipoiwe. Rudo seukamarige zvene sipo. Kukosha mupenyu wangu uri chipoiwe. Ingawani rudo ndinaru. Never wanna see you crying. Ndichade ushungurudzike mudzimai. Chengeta rudo ru baby rusaparare. Ndichakubata boy we no more worry. Pandinodona mpiwa wangu undikame. Ndaiva simseka zindo dondi pasi. Ndide Umwana skana ndide. Ndide Umwana skana ndide. Ndide Umwana skana ndide. Ndide Umwana skana ndide.